chekutanga jonga ndechekuti mindero yakareba zvikuru ine zvinhu zvakati wandei saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinofanira kuti ridzeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi chikuru chatinoda kutsvaga ndechekuti pane any silver lining here kana kuti mukana wokuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi kunyangwe zvimwe zvarambiwa mukati nemhinduro yabva kuna vamunangagwa chechipiri ndechekuti tichakamirira kuwana mhinduro inobva kuna vachamisa kuitira kuti tigoongorora mhinduro dzacho dziri mbiri kuti dzinoreva chii uyezve tichibva pana patinoenda kupi chetatu ndechekuti nhaurirano dzatanga namamwe mapoka akasiyana siyana eorganized society kuti tinzwe kuti ivo vanofunga kuti nyaya yatingabatsirana pamwe chete savanhu veZimbabwe kuti titsvage davidzo yakazara yenhamo yatakatarisana nayo nenyika yakamira sei ndofunga izvozvi ndo zvandingataura kwenguva ino tisati taita dare reZimbabwe Heads of Christian Denominations.
Tiri kuona iwo mutungamiri wenyika vakasimudza nyaya yebumbiro remutemo vachiti ndo ravari kutevera saka havakwanisi kubuda mariri. Imi pamaa mabudawo nekurudziro iyi mamusina kunge maiso here nyaya yebumbiro remutemo iyoyo?
Handigoni kuti ndipinde munyaya yakadzama yekupindura mhinduro yemukuru wenyika nekuti kugwaro ratanga tatumira kwavari nyaya yebumbiro remutemo yanga irimo uye zvese makereke hazvigoni kuti tisatema nyaya yebumbiro remutemo siriasi ndinoziva kuti organization yakatanga kukurudzira kuti kuve nebumbiro remutemo weZimbabwe kana kuti atingati homegrown constitution yakazotungamira pakuzvadzwa kwenational constitutional assembly basa iroro rakatangwa nemakereke kuma90s saka makereke hazvizomboiti kuti asatora nyaya yeconstitution serious makereke haatori constitution mhando anotora constitutionality pamwe chete neconstitutionalism zvichifambirana saka kungoti pane chakanyogwa mumutemo doesn't constitute kutevera mutemo saka hatisati taongorora kuti manyorero avaita nenhau yemutemo yakaita sei asi nechibimbu maonero edu ndeyekuti tsamba yatakanyora hairambi mutemo but inotsvaga nzira yekuti mutemo ungararamwa sei muzvokwadi.
Saka munotarisirwa kusangana riini
mukati mevhiki momu pachaita initial consultation? Tinoziva kuti utungamiri hwemakereke eZimbabwe Council of Churches vane musangano pavhiki rinotevera apa. Utungamiri hwavo hwese huri kusangana kuongorora mamiriro akaita kunze nezvimwe zvakadaro nemhinduro iyoyi inobva kumapato enyika ichaongororwawo zvekare.